manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 19 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimambo okurudzirwa kuti asachatise vana vasati vabva zera. Bazi rezveutano roparura chirongwa chepiri chekubayisa vana nhomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo. Kambani huru inochera lithium yeZimplats yogumura vashandi mabasa. Indiwe mwenye misore na uzeli za nasi chivakuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Madzimambo munyika ari kukurudzirwa kuti asaropa fadze kurorwa kwevana vasati vabva zera sezvo izvi zvisiri pamutemo wenyika. Madzimambo ave kubvumizwa kupa zvitamba zvekuchata mushure mekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana kuti Marriages Act. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Yambiro iyi yabuda pamusangano wemazuva maviri watanga nhasi muBulawayo wekudzidzisa madzimambo emunyika pamusoro pezviri mumitemo yenyika yewanano neyekugara nhaka. Pasi pemutemo wakavandudzwa wewanano, madzimambo ave kubvumidzwa kupa magwaro ewanano pasi pewanano yekuroora kana kuroorwa mutsika dzechivanhu kana kuti customary marriage muchirungu. Varex Shana, mutevedzeri wasadyaro weLaw Development Commission, vaudza gungano iri kuti zvimwe zvezvakakosha ndezvekuti madzimambo anokwanisa kuroodzanisa vanhu kana chete agutsikana kuti vaviri ava vanenge vasiri pasi pemakore gumi nemasere kuti hapana mumwe wavo anotori mune imwe wanano uyewo kuti havafanirwe kuve neukama wepejgo. Vatsinira kuti mhosva pasi pemitemo yenyika kuti madzimambo abvumidze wanano yevanhu vanenge vasati vabvezera vari pasi pemakore gumi nemasere. Amai vemba inyemba, munyori mubazi rezvemitemo, vati bazi ravo riri kuita chirongwa ichi zvichitevera danho rakatorwa rekuti madzimambo akwanise kuitisa wanano kumamisha.
Kastomari levanhu vose vange vakatogarisana kumusha, it's customary, vanobhadhara maroora, vanoita sei, madzishe ozosvika ipapo achiti vanhu chisainai. Vasi kuita civil marriage yayo muchurch asi vari kuita customary marriages.
Kuda kunze, anoye murwiri wekodzero dzevanasikana nevanhukadzi ari mukuru mukuru wesangano reWomen's Association of Survivors, ati anofara kuti mitemo yenyika yatsojeka kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwe kuroorwa kana kuroodzwa.
Izvi zvichabetseredza kuti macases emachild marriages adzike, nekuti kumamisha vana vasikana vazhinji vanoroodzwa nevabereki vari below 18, uyezve madzimai mazhinji kana azofirwa vanodzvanyirirwa nehama dzevarume vavo vachitorerwa maproperties.
Asi madzimambo anechitsama ashora zvimwe zvezvinotarisirwa pasi pekuvapa masimba ekuti vaitise wanano, kusanganisira kuti hazvina kukosha kuti vaviri vanenge vachida kuwanana vaunze vabereki vavo pamberi pedare, asi kuti vangounza chete vafakazi vavo avo vanogona kuve hama kana shamwari. Mambo Chikwaka nemumwe weavo vashora izvi vachiti zviri mumutemo hazvizi izvo zvakabvumwa nemadzimambo.
Zvinoratidza yacho yakuti anyone witness wehukama anokwanisa kuuya nemwana wochatisa vanhu vairi ivo baba vari vapenyu. Hatiziwo kuti izvi zvabvapi.
Vamwe madzimambo atiwo mutemo uyu hauenderani netsika dzechivanhu. Mambo Mutasa vati zvakakosha kuti madzimambo asangomirirwa musenate chete asi vavewo mudare reHouse of Assembly, umo vati ndimo munogadzirwa mitemo.
Wakazi yemuti yakapinda wakapiwa mafota muparliament because that's where it matters most.
Pamubvunzo wabvunzwa nevamwe wekuti mutemo weMarriages Act uyu haujekesi kuti munhurume akwanise kuwanana nemumwe munhurume kana kuti munhukadzi akwanise kuwanana nemumwe munhukadzi, vashana vati bumbiro remutemo wenyika rinobudisa pachena kuti izvi hazvizi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mungwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti varairidzi kutanga mangwana vanenge vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nemadhora makumi maviri ekuAmerica akawedzerwa pamihoro yavo nehurumende kuchikamu chavanopiwa nemadhora ekuAmerica. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti havatauri nezvenhaurirano dzemari panhepfenyuro. Ukuo rimwe sangano rinomirira vashandi wehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raburitsawo gwaro richiti harinei neurongwa hwekurangwa mabasa huri kutariswa kutanga mangwana, richiti nhaurirano dzemihoro kuZimbabwe National Joint Negotiating Council dzichiri kuenderera mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari munyori mukuru weFOZEU vaObert Masaraure.
Mwe dzatatumira nyika yese dzichifamba dzichishambadzira nyaya yekuramwa mabasa, dzadzoka nerimwe kuti Zimbabwe yese yasunga rimwe chete kuti mangwana musi wechina nechishanu zvikoro zviri kuvharwa, varairidzi havasi kuenda kubasa. Varairidzi vari kuratidzira nenyaya yemuhoro wavo uyo waane usiri kuda kureviewa naemployer. Maridzi apinda nhasi, vamwe vatambira ma$17 ipo paimbopromiswa 20. Employer haasi kuda zvachose kuti varairidzi vawane chouviri. Zviri kuvatsamwisa zvakanyanya zvekuti mangwana hakuna vari kuenda kumabasa.
Mambonzwawo here kubva kuhurumende?
Tisiri takamirira kunhuva employer asati apindura, takamunyorera magwaro maviri kubva musi wavati udza mashura ekuti mari yavari kuwedzerai $20. Tichaziva kuti vachapindura nekuona kwavachaita kushayikwa kwevanhu muzvikoro mangwana.
Asika hurumende iri kuti hamuna kungowedzerwa chete mari dzemadhora ekuAmerica, asiwo mihoro yenyu yemadhora ekuZimbabwe inenge yakunzi ibhadharwe nechikero chemari yemubhengi kana kuti bank rate pazuva iroro.
Vese vanogara muZimbabwe vanozviziva kuti madhora emuno haakwanisi kuwedzerwa munhu pei, nekuti musi waanowanda ari mumabank account emacivil servants ndo musi unoshuta rate. Rate yebank rate inenge yashandiswa musi waunonzi ndo yayakakuletwa nayo. Musi wainozopinda muaccount mako, rate yeblack market inove inoshandisa vanhu kuwana maus dollars anoya anoshanda kutenga muZimbabwe inoshuta zvakanyanya, sekushuta kwaaita nhasi tinzwa kuti vamwe vari kuti yatosvika kuma 27,000 zvasati taverifya. Zvazvongoreva ndezvekuti mari iyoyo inokurumidza kudyiwa, pazhinji pamunoitambira chero mukanzi yaalingwa nebank rate, paunoitambira inenge yakangodyiwa nerate inokurumidza kujamba musi unowana macivil servants mari.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vari munyori mukuru weFOZEU vaObert Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rakabatana neUnited Nations neGlobal Polio Eradication Initiative raparura nhasi chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio. Izvi zviri kuuya panguva iyo sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF riri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kupararira kune dzimwe nyika dzakapoteredza. UNICEF iri kukurudzirawo kuti vatendi vasingadi zvenhomba kunyanya kunzvimbo dzekumanikaland dzinoti Buhera, Mutasa nemutare vakurudzirwe kutambira nhomba iyi, ichiti inogona kuuraya kana kukonzera urema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
Iyo yatinoti novel oral polio vaccine type 2 kana kuti NOPV2 in Zimbabwe ichange ichitwa nyika yose kana pachinhu patingati country wide iri kuvaka pamusoro pekubudirira kwakaitwa first round iya yakaitwa musi wa23 February 2024 yakapfurikidza labadilo yavo yekubhadzina vana over 4.6 million children under the age of 10. Saka second round iyi munhu campaign iri kuti kamukora kuno ndichi March 2024 zvichireva kuti Friday. Saka vakati matrend health team vachange vachisvika mudzimba, muzvikoro, mumamaketi, makliniki, kumakreshi vachizoita administer the NOPV2 vaccine kuvana vari under 10 years of old.
Saka muri kushanda sei nebazi redzidzo apa?
Vakatizivisa nezvese handiti zvinonoza kuti kana kwaitwa maoutbreak vakatika chinyi pandori neukama huripo hwebazi rekuwirirwa kwevana needucation. Kuti nezvivana vari kuenda kuchikoro ndokune vana vose. Saka ukama huripo hwokushandira pamwe chete seuhurongwa hwehurumende.
Pachirongwa ichi muri kutarisira kudonhedzera vana nhomba vangani?
4,206,013.
Sei zvakakosha vamujiri kuti vanhu vaendese vana kuti vadonhedzerwe nhomba iyi? Sei vabereki vachifanira kuita izvozvo?
Isusu tiri kuedzera vabereki kana nevatikati muchirungu macaregivers kuti vanyatsokuita make sure kuti vana vavhaksinetwa second round iyoyi. So kuti vabvunze mibvunzo yavangezonange vainayo kumahealthcare workers vedu. Tichitizve varambe vachiita atingati continue practicing good hygiene, including frequently hand washing, nevanhu vachidzivirira atingati muchirungu spread of polio and other diseases. Andezve immediately contact the nearest health facility if they see chati kana vaona any sudden problem inenge ine mwana.
Iyo nhomba iyi iri kudonhedzerwa vana iyi inganzi here aizokanganise utano hwavo? Kana tichitarisa zvakaburitswa nana mazvikokota munyaya dzezveutano, hapana matambudziko ainayo?
Haisi Zimbabwe chete iri kupa vana nhomba, iri pasi rose. Zvinova zvakabvumidzwa naiye inoona nezveutano hwenhomba nechinova WHO. Saka hapana kana chingachirwe ipapo.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Apo nyika iri pakati pekupemberera mwedzi wemadzimai wakurume, vasikana nemadzimai echidiki vanoti kunyange vachitenda hurumende nematano airi kuramba echitora ekuvawanisa mikana yekuti vazvipundutse, rwendo ruchiri rurefu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Munyaya dzezvematongerwo enyika uye muupfumi hwenyika, variko vechidiki vakafanana naDelight Magombo vanoti madzimai awaniswa mikana mizhinji kwazvo nehurumende.
Kare zvainetsa kuti madzimai apinde mune zvesarudzo, asi mazuva ano zvavanyore. Zvekare hurumende yakaisa mitemo yakawanda inobatsiridza kuti madzimai akwanise kunge ari mugare reparliamendi pamwe chete nemumakanzuro. Munyaya yeupfumi dziriko mari uyewo zvirongwa zvakasendekerwa madzimai chete, saka hatingati hapana chiri kuitwa nehurumende.
Asi mumwewo mudzimai wechidiki muzvare Besta Chandata vemuHarare havawirirani nemuono wekuti madzimai ari kusimudzirwa zvechokwadi munyika.
Madzimai echidiki ndo the group rokusasa chaisezvo tikanyanyatarisa mararamiro ari kuita vanhu, tikatarisa maeconomic hardships aripo, ndo vanhu vari kunyatsotambura ivavo. Tikadatarisa mastreets ndo vangozara vari kuedza kutsvaga kurarama. Saka kuti titi pane empowerment iripo katinenge tichitonyeperana. Vacho vari empowered, maybe they are being connected kuti vaite sei vambodyawo.
Mukuru wesangano rinoshanda nevadzidzi vechidzimai vemuzvikoro zvepamusorosoro reFemale Students Network Trust muzvari Evanice Munando vanoti mune zvematongerwo enyika madzimai echidiki ave kuwaniswa mikana iri nani chose.
Tiri kuona sekuti nzvimbo zhinji dzakaita semapolitical spaces, mapolitical party ariko iko zvino ari kuedzawo zvizhinji kuti mayoung people, especially mayoung women, apinde mumadecision making. Zvinhu zvinoratidza kuti nyika yedu ine chiono nekwatiri kuenda kunenge kwakati jekei.
Kune mitemo yakafanana neyegender policy wakadzikwa nehurumende kusimudzira madzimai kuti vawane mikana yakaenzana neyevarume, kuchitiwo mimwe mitemo iri mubumbiro remitemo inovatendera kuwana zvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika pasina kukwikwidzana nevarume. Gurukota rinoona nezvenyaya dzemadzimai, amai Monica Mutsvangwa, vanoti hurumende haisi kuzomira kuramba ichiwanisa madzimai ese zvavo mikana yekuzvisimudzira.
women around the world, shattered glass ceilings, broken barriers.
Zvinofadza kuti pasi rese madzimai ari kuita mabasa anonwisa mvura vachipinda munzvimbo dzaingonzi ndedzevarume. Hakuna chiri kumisa madzimai anhasi. Tikatarisa nedu muno muZimbabwe, muchuchusi mukuru zvekare negweta guru rehurumende vanhukadzi, tiri imwe yedzimwe nyika dziri kuita zvihombe mukutsigira madzimai paari kusimukira.
Vanoongorora nyaya dzemadzimai uye vari mukuru wesangano rinoshanda nevasikana nemadzimai echidiki reGirls and Women Empowerment Network Trust, Muzvare Kumbira Ikahiya, vanoti panoda kuita sungawirirano pakati pezvinovimbiswa nehurumende nezvinozozadzikiswa.
Ndinonase kunge rumwe ruko runopa, rumwe ruko ruchitora, nekuti mutemo unopa kuti mikana ngaiende kumadzimai echidiki, madzimai echidiki ngaone mikana yekutungamirira, madzimai echidiki ngaapuwe mikana yekuita mabhizinesi, vaone mikana yekuenda kuchikoro. Wozotarisa manje kuti mari yacho yekuti vaende kuchikoro vanayo here? Hapana. Mari yacho yekuti vaite mabhizinesi vanayo here? Hapana. Saka mikana iriwo pabepa nepakunyorwa.
Kushaya mikana yakazara yekusimudzira nekutsigira madzimai echidiki kunonzi nedzimwe ongororo dzakaitwa nemasangano akazvimiririra kunoita kuti vapedzisire vave kupindana nemabasa akafanana neupombwe, kuba nezvimwe zvisiri pamutemo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti madzimai anofanira kusimudzirwa kuti vatore zvinzvimbo zvepamusoro munyaya dzezveupfumi, vachiti pasi rose pamakurukota ezvemari gumi vaviri chete madzimai, uye pamagavhuna emabhanga makuru enyika varume vanenge vari vapfumbamwe mukadzi ari mumwe chete chete. VaGuterres vakataura mashoko aya vachivhura musangano wepagore wakanangana nekusimudzira madzimai kuti awaniswe mikana uri kuitwa pari zvino kumuzinda weUnited Nations kuNew York unonzi Commission on the Status of Women, kana kuti CSW. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vari kutarisirwa kushanyira Saudi Arabia neEgypt, uko vari kuedza kuenda kunotsvaga nzira dzekumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vachitaura vari kuPhilippines, vaBlinken vati panodawo kutsvagwa nzira dzekuona matongerwo, kugadzikana kwenyika nekubatsira dunhu reGaza. VaBlinken vati America yakaudza Israel kuti ive neurongwa hwekumisa hondo nekubatsira vanhu vemuGaza nezvekudya. Hondo iyi yakatanga musi wa 7 gumi guru gore rapera, apo Hamas yakarwisa Israel ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Israel yakabva yatangawo kurwisa Gaza, uye bazi rezveutano mudunhu iri rinoti vanhu vemuPalestine zviuru makumi matatu nezviviri vaurayiwa nemauto eIsrael. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinobvumirana negwaro retsvakurudzo rakaburitswa nebhanga repasi rose reWorld Bank, iro riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire nenzira dzakasiyana-siyana kusimudzira makambani akazvimirira ari kushanda zviri pamutemo kuitira kuti asaguma avhara kana kuzoshanda zvisiri pamutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti ichokwadi chataurwa neWorld Bank kuti mabhizimusi anoda kubatsirwa.
Anoda kutopuwa mukana wekuti vanyatsokutosumuka vabve pavari kutanga kudaro. Ende zvinopa chimiro panyika ndiwo mabhizinesi eformalization. Saka akazotobatsirwa nehurumende pachatova pakaoma.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Happiness Zengeni vanotiwo zvakawanda zvisiri kuitwa nehurumende kuti isimudzire mabhizimusi akazvimirira achiri kusimukira.
Tinoona kazhinji zhinji zvacho hurumende inoshandisa mitemo yakaomarara isingakwanise kukomplaiwa nayo nemabhizimusi achiri kusimukira. Saka jubulev that high rate of informalization equation is, and chikuru kunyanya-nyanya ndechekuti vanhu vari kupinda mabhizimusi aya havari kupinda not kuti maentrepreneurs but vari kupindawo nokuti vari kuda chekurarama.
Ukuwo imwe kambani huru inochera chicherwa cheplatinum yeZimplatz yazivisawo nhasi kuti kutanga nhasi iri kukurudzira vashandi vanoda kusiya basa kuti vanyorese, ichiti yatora danho iri senzira yekuti ikwanise kuramba yakavhura kuburikidza nekudimura uwandu hwevashandi. Kunyanga azvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzichiti kuderera kwemutengo weplatinum pasi rose ndiro dambudziko guru ramanikidza kambani iyi kuvhara. Izvi zvinonzi neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha zviri kuwedzerwawo nekusafamba zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe.
Hongu tinogona hedisi kuti tarise kuti ndifunga zvicherwa izvi. Mitengo yazvo miri kwamakungu kwazvinotengwa uku haina kunge yakanaka, asi ngatizive kuti zvatinogara tichitaura isu misi nenguva zviri kubata mbira dzakondo upfumi hweZimbabwe zvakaita sokushayikwa kwamagetsi zvinoita kuti mabhizinesi ose zvawo anoshandisa magetsi kana kuti anowana zvinhu kubva kwazvinogadzirwa zvinhu zvisafamba nomazvo.
Saka matambudziko ari kukanganisa upfumi hwenyika aya angagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
vehurumende nemabhizinesi, Minister of Industry, Minister of Finance, Minister of International Trade, inova Foreign Ministry, vanofanira kutogara nesu pasi vaone kuti teita sei. Nokuti zvechokwadi mabhizinesi chaiwo anga achioparata zviri pamutemo zvinoita kuti hurumende igogona kukolekta tax yayo zviri nyore ari kutambudzika.
Gwaro reWorld Bank iri, iro rakaburitswa svondo rapera, rinotiwo zvimwe zviri kukanganisa mabhizimusi kuoma nekudhura kutanga makambani munyika pamwe nemitemo yekunyoresa mabhizimusi iyo inonzi yachembera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvemaindastri nekutengeserana vanyobi zitandlovu. Asi zvayo World Bank inoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise zvimhingampinyi izvi kana ichida kuti ikwanise kukohwa mugove uzere kubva kumakambani akazvimirira. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati vashaya kambani inovapa mari yechibatiso inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $464 million. Mari iyi ndeyekuti vakwanise kupikisa mutongo vakapiwa nedare remuNew York kuti vadzosere mari dzavanonzi vakawana zvouori nekubhadhara mitero iri pasi pasi pane yakatarwa uye kuwedzera upfumi hwavainawo kuti vawane zvikwerete. VaTrump vanofanira kubhadhara mari iyi kuti vasatorerwe midziyo yavo pavanenge vachiedza kupikisa mutongo uyu kudarire pamusoro. VaTrump vari kumirira maRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vachakwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocrats nevamwe vakazvimirira. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
VaTrump vari kuda kuapila just mutongo iwoyo, but process yacho yokuti vaapile inoda kuti ivo vape mari yechibatiso yeinganzi bond kumatarets mhosva inoitisa kuti vasekiwe ability yavo yokuzokwanisa kuapila. Kana vasingakwanisi kupa bond, vanofanira kupa iyoyo mari yakapuwa necourt kuti ive ichigarawo kune imwe account inenge ichiitawo interest. Izvo zviri kutora Trump mari iyi yakawandisa ende vakwanisa kuva vachiireza munguva yokuti vakwanisa kuzoapila mutongo.
Saka zvadarisa izvozvi vaMasiye, chii choitika kuna vaTrump uye matare anozvitambira sei?
Pari zvino vari pamaromananzombe vanofanirwa kuva vachibudisa mari iyoyo because process yokuapila iprocess yavari kuita ivo pachavo nemagweta avo. Vakatadza kuwana mari iyoyoyo yechibatiso kana kuti yebond. Izvo zvakureva kuti vanofanirwa kuva vachizopa mari iyoyoyo kune avo vanonzi like mavictims epanyaya iyi. Inokwana kuva mamiriyoni akati kuti because toona kuti havasi vega vaTrump rekunzi vabhadhara mari iyi. Kune vana vavo varipo zvekare vari kubhadhara tini mari dzinokwana kuita mamiriyoni ichi enivo vaTrump varipo zvekare panyaya iyoyo. Saka iyi nyaya yekuti kana vakatadza kuwana mari iyoyo ye bond. It means kuti vanenge vaita pachirungu yatingati forfeit ability yavo yoku appeala ruling iyoyi yavari kuti iri kukonzeresa yavangati shoko and uyezve vari kuti mari yacho yakawandisa zvikuru but kana vakaishayiwa mari yekubatisa iyoyo it means kuti havachakwanisi kuapila and vafunga kuti vava vachibhadhara mari iyoyo vakatadzawo zvokubhadhara mari iyoyo zvatakurava kuti maproperties avo avanoona anenge ava kuchibatwawo kuti achitengeswa kuti mari iyoyo ireziva.
Gweta rinogwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mukore uno ukaona uchiti pamberi nezanu PF chokwadi chaicho kutaura nechokwadi hauna kukwana nokuti uri kuti pamberi neurombo, pamberi nekushayika kwemagetsi, pamberi neumbavha, aidza uri gororo kana kuti hauna kukwana nokuti hazvisirizvo. Dai maitirwa ari kuita nezanu PF izvozvo zvirizvo zvataiita pasisago tisina kukunda mabhunu nokuti mweya wakanga uriko wange ukamaradha wekuti iwoyo chausina ndokupawo ndichiona kuti welfare yako yakadini, wakuwara here, wadini. Zvino zviri mazuva ano injake njake nyika yedu ineyo tichangosaona kufumata mustone age yaane makomba zvicherwa zviri kuenda nokuti zvetiri kuita zvacho upfumi hwetiinawo nezvetiri kuitirwa isusu hazvifambirani. Tikatarisa Libya, vanhu vaibhadharirwe roora mwana achienda kuchikoro magetsi anga asikabhadharwi nokuti vane oil. Isusu tinoti tinei munyika muno?
Vashamarari murisei disaccendi kwarusapo uko. Inini ndinotongoona kuti nyaya iripo ndeyekuti America yakatowinga inotombunyikidza kodzero dzenu bozi painoisa masanction anosafa ndisu macitizens. Mapoliticians hambosafi, saka itori neutsinye nesu inotombunyikidza kuti kodzero dzedu futi.
Kunoku kuZimbabwe kunokuta kwawo nenyaya yekubhadhariswe mari muzvipatara umu. Unobhadhara $3, kurapwa kwacho hapana, kunyorerwa kadhi basi. Vanobhadharisa vachiti ngecommunity development fund inonga ichida kuzovakiswa pazvipatara, hapana chingowakwa ngemari idzodzo. Zvizhinji zviri kuwakwa ngemadhona, mari iyoyoyo haurapwi usina kubhadhara. Navanambuya vatobata mudonzoro asina nekwavachaona mari yacho, hakuna kwavachaiwana. Kare mazuva taisoziya zvichizi mari iyoyo ungobhadhara madhora pamusha kuvanhu vemunharaunda. Ino yakuzi pamunhu wega wega nemwana une gore rimwe, une 2 years, une 3 years, ungongori ubhadhare mari iyonai. Usina mari iyona hausiri kurapwa, mishonga yacho hapana. Mbotibvunzirai vantu avo, mbotitaurire kuti zvino rewe mari yacho iri kuenda kuri iyonai. Ndini hangu inini kwamuchadziya, pamuchadziya pachipatara chemuchadziya kiriniki apo, tibatsirewo tazwa ngekubihwa mari dzedu.
Ndinochemawo kune zviri kuitika muZimbabwe. Dino Mwari apindira, hatichatarisiri kuti zvingaitwa noumwe munhu. Kunyange zvinoitika zvemaekizidendi, zvinoitika zvokubiwa kwemari, zvinoitika zvokubiwa kwevana nokupondana kwavanhu, taakungokumbira kuti Mwari apindire nokuti nyika yedu haina mutungamiriri. Mutungamiriri aripo anotungamirire zano achitonga vana veZimbabwe, kwete kuti anotungamirire nyika.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Musakangano wachirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino mumapazi edzidzo. Vamwe varayiridzi vachirangwa mabasa, vadzidzi vachitiwo mari dzavari kubhadhariswa adzakawandisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Madzisho okurudzirwa kuti asachati sevana vasati vabva zera. Bazi rezveutano roparura chirongwa chepiri chekudonhedzera vana nhomba yekudzivirira mheta makumbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC. Ndikusai mina Standekile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 19 kuMbimbitho 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
China esibulayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations bonke abantwana abasuka ku-0 siyafika ngaphansi kwe-10 years bathontiselwa kulolu hlelo.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamuhla elizweni lonke jikelele.
Khathesi yena olwakho uhlelo oluqondanela lokalala uhulumende weZimbabwe usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Ngabe balenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokune situation enje bayilungisa njani abantu badlani.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi lwe-GMB seziselele ukudla okulutshwana kakhulu. Njalo lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Umongameli Joe Biden weMelika lo wayengumongameli uMnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke belungiselela ukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kuwona lo umsakazo. Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamhla elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu luqhutshwa luhlangothi lwezempilakahle, inhlanganiso ye-UNICEF leye-World Health Organization njalo luqondiswa ngabe-Global Eradication Initiative. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe linikwe umuthi olesisindo esedlula kancane izigidi ezilithumi lengxenye 10.6 million vaccines. Lolu hlelo lukhangelelwe ukufinyelela abantwana abafika izigidi ezine 4 million kusukela namuhla kuze kuyefika uncwabakazi womnyaka ozayo. Umongikazi ophethe uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe uthi kuqakathekile ukulwisana lo mkhokha wepolio okuthiwa yipolio virus type 2.
China esibulayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccinations bonke abantwana abasuka ku-0 siyafika ngaphansi kwe-10 years bathontiselwa kulolu hlelo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Unkosikazi Hobe uqhubeka echasisa ngokuqhutshwa kwehlandla lakuqala eliqhutshwe ngenyanga edluleyo ekanhlolanja.
Siyakhuthaza abantu bakobulawayo ukuthi babuye. Sizabe sithontisela abantwana sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye obengowakuqala ukuhambisa umntwana ekilinika namuhla ngunkosikazi Nomusa Ncube ohlala esizinda kobulawayo. Yena ke uchasisa ngokuqakatheka kokuthontiselwa kwabantwana umuthi wokuvikela ipolio.
Ihlelo lepolio liqakathekile kakhulu ngoba lanxa sasikhula lalizokulukhona kodwa abekade wakwanamajekiseni abantu babesaba besiba lepolio. Kodwa kathesi siyabonga ukuthi sokulohlelo lwezempilakahle okulamajekiseni okuhlabela khona usizo. So ngithe ngifika lapha mina ekilinika mina ngizothatha isaplaya yami e-OI ngizothiwa abantu angibathontiselwa. Ngathi ngafona endlini ukuthi abantwana babuyela bazulu bezothontiselwa ngoba kuqakathekile. Lawa ama-2000 lawa fa igilowa abasakathekisi impilo yabantwana babo.
Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Princess Bebe uchaze ukuba umntana wakhe uza okwesibili ukuzothontiselwa.
Ngisathe ngizothatha amaphilisi ami but nasenhlana lokho ukuthi ngithontiselwa abantu babo. Ngo-February ngamthontisela. Luqakathekile uhlelo luyasincedisa ebantwaneni. Abayenze kahle kakhulu.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Vimbiso Majiji laye uthi uzothontisela okwesibili.
NgoFebruwari wathontisela kule 1 year 6 months kuzothontisela umntwana. Usakathikile ma uyavikela umntwana ipolio.
Leli hlandla lesibili eliqale lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu kuyonale iviki likhangelelwe ukufinyelela abantwana abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 214,586. Phansi kwalolu hlelo eleZimbabwe linika abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswa kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. EleZimbabwe lagcina ukuba labantwana abatholakala benepolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yathola imendulo yokuba lilizwe eselenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccines. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi le-Grain Marketing Board, GMB, seziselele ukudla okulutshwana kakhulu, kukanti lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Uphenyo olwenziwe lugatsha lwezokulima luveza ukuba kusivuno salonyaka ilizwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, i-868,000 tons omumbu. Amabele kanye lengqoloyi, kodwa ilizwe lidinga amathani ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awokudla kwabantu lezifuyo. Abantu badinga amathani phose ayizigidi ezimbili 1.8 million metric tons ukuze badle basuthe ngomnyaka, kuthi phose ingxenye yesigidi 400,000 metric tons kuyikudla kwenkomo. Okwamanje eziphaleni ze-GMB kulomumbo ongena ku-145,000 metric tons kuphela, amabele wona e-43,000 kuthi ingqoloyi ibe ku-244,000 tons. Uphenyo lukahulumende lolu luthi isigaba se-Midlands yiso esizathola isivuno esiphezulu ukwedlula ezinye indawo, kuthi iMatabeleland South ithole esiphansi kakhulu. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo zithi abantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe sikhuluma kanje baphakathi kwezigidi phose ezintathu i-2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye i-3.5 million. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi olenkampani ethengisa impuphu uMnumzana Bednego Bebe, yena owake waba ngummeli wesigaba senkayi edalele ephalamende.
Sikhuluma kunje nje ngakulahlelo olukahulumende oluthedandalazi olutshengisa ukuthi i-deficit okhuluma ngayo iza kwenziwa kanjani. Abakwenzileyo kuphela bathi kuma-millers kababavulele bathenge ke umumbu e-South Africa ikakhulu ngoba yikho lapho abantu abawuthaphuza khona okwamanje. Kodwa ke angiboni ukuthi uhulumende olomsoco anga melela ukuthi uyakuthi ama-millers kabathenge umumbu. Phela ungakhohlwa ukuthi abantu beZimbabwe iningi labo bahlala emakhaya kabathengi impuphu le egaywa ngama-millers. Baphila ngokuthi bagayise eyabo eyomumbu ababe uthole emasimini. So kungumlando kahulumende ukuthi laba basemakhaya ke abadingele lowo mumbu ayebanika. Lokho okunje ukuthi nxa kuthiwa uhulumende usebenzisana lengatsha ezizimele zodwa, yikwehluleka kukahulumende. Lapho kwehluleka khona uhulumende ingatsha ezizimele kumele zoto ziyancedisa ngoba phela zabe zikhala ukuthi abantu bakamlimo bangaze babulawa indlala. Esingakutsho ukuthi kathesi eZimbabwe kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba uhulumende wehlulekile ukuqoqela abantu ukuthi baza kudlani ngendlala engaka. Abantu sebesenza indoda zibonele kodwa besithi baluhulumende. Kulusizi ke ukuthi uzafica ukuthi bakhona ke ababe belokhu besithi uhulumende okhona kabuyele ngoba uyakwazi akwenzayo. Thina abanye kasikubone akwaziyo akwenzayo ngoba sikhuluma kunje nje la kuma business izinto zazimanga kuhle imali kayikho. Sikhuluma kunje nje imali yeZimbabwe okuthiwa ibond baphonga ukukhuluma ngayo ayisabonakali layo. Sikhuluma kunje nje imali yeAmerica eyo efunwa ngabantu bonke eZimbabwe kayibambeki intungamile inzima ukuyibamba.
Kodwa uhulumende uthi ulazo inhlelo zokuphathisa abantu encedisana labo USAID labo WFP.
Iqiniso ntungameli ukuthi uhulumende kabambisananga labo abazimeleyo. Abazimeleyo bancedisa abantu. Uhulumende akwenzayo kuphela ukuthi abavumele ukuthi bancedise abantu. So kabambananga labo yena vele kakulani uthwalo wenzayo. Kala plan uhulumende lo ntunga. Umuntu ole plan ngabe kuthiwa uyakwazi ukuthi okwakho okuqondane nohulumende aza kwenza yilokho. Bese kusithi lokho abafuna ukumncedisa abazimele bodwa lawo baza kwenza lokho. Khathesi yena olwakhe uhlelo oluqondane lalo kalani uhulumende weZimbabwe. Usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Bayancedisa kodwa kabancedisi uhulumende, bancedisa abantu. Uhulumende lowo vele unjengopopayi. Upopayi uyagida lapho kungafananga khona. Upopayi uyakhuluma lapho kungafananga khona. Upopayi uyenza noma yini ngopopayi nje abahambayo bengayazi ukuthi benzani ngoba alubana ngabe kuthiwa ngabantu abakhethelwe ukuthi basebenzele abantu ngabe banenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokule situation enje bayilungisa njani abantu badlani babanikani.
Umnumzana Pedneko Pepe ngusomabhizimusi wale nkampani ethengisa impopho kokubulawayo njalo wakuhamela isigaba senkayi edalele ephalamende obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ingatshazi kahulumende ezivalisa olubona ngokwenjiwa kwemigodi lolwe Environmental Management Agency i-EMA zithi zizaqinisa imizamo yazo lekhansili yakobulawayo eyokubona ukuthi kwenjiwa kwemgodi kuleli dolobho akuphazamisi izikolo lezempilakahle kuzakhamizi. Lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo yinhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, oqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo kulandela ukusola kwabahlali balelo dolobho ngomsindo lokubhidlika kwezinye izindlu abathi kubangelwa yikwenjiwa kwemigodi ikakhulu kuward 28 eCowdery Park lakuward 17 ePhumula leRobert Sinyoka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele isiphathamandla se-VZ kobulawayo umnumzana Prosper Masivi.
Uphumile yade kumqoka kakhulu ukuthi abantu bale nto le usayinika information. Bengabona indawo kuglaswa nje nemiduli yabo isingani ele kucrekha ngokudala. So sirealize ukuthi no, I think there's a need ukuthi abantu bebe ne-information ekwanileyo eyaneleyo. Abantu babe nemabo-EMA, i-EMA is not doing this, bengabona ingcekeza eyenzakala khonaphana. But EMA came and told us, I know thina we are more of i-evaluation and i-monitoring. Part of the cabinet. So, only eleven could not be able to get the incident. Katesi that is the Minister of Mines. Now, when it comes to our plastic, not only have you said, we are cooling, they are not from a case. Yabantu, I'm a little bit of a matter. So, my Christmas, I'm a young man, who you create, you would know. I'm going to call the cousin. 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 I'm going to call the cousin Kulo kansila uso ngukul legi le molo. Oye wako nangale ee wato vendini. Obe kwenzele ukuthi chini ukuthi nesebenzele. Abantu abayi wapa mchuma ya kansili. Patila ya kisi utebe le information ene. Uwenzele ukuthi imbuzo yonka wambuzo yo. Ee kwa nichu wiken. Nato le inte information. Information ya kwa wazi. Ukuthi mungu kakwe la pana. Uvela kanyo vele ina kwa 17. Eda kuno kukuti maa mchuma sukeli. Ate iti kive na maa. Provisions, Nata, paintings, and so forth. There was an example to me with a team, Ken Knightley, in the other town. It is a more than 100 years, but how are people of Ubulawa benefiting from that? I find the Ubulawa quarter here too. I find the Ubulawa Ama.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ, obexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Wezimayelana lakwelemelika umongameli Joseph Biden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke jikelele belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kwenzakala umongameli Biden echothozwa ngendlela aphethe ngayo impi ephakathi kwele Israel eHamas, okubikwa sokubulelwe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 32,000 eGaza, okugoqela abantwana labesifazana. Umnumzana Trump yena ubhekane lohlupho lwamacala angapheliyo awetheswayo agoqela elokutshotshozela udlakela, ukuzama ukuguqula impumela yokhetho, lokugcina amaphepha elizwe alemfihlo lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika.
UBiden iproblem engibona mina engaba nayo kungamsinda ngaphandle kwalolu daba lokuthi usegugile, I think into enkulu engamsinda yindaba yeGaza e-Israel le ukuthi uyihendla kanjani. I think uyazama kakhulu ukuthi aphushe for ukuzisifaya lapho. But yes, of course, ubhekane lo muntu ofana lo Netanyahu, uPrime Minister weIsrael, ungumuntu ovele mina ngokubona kwami ngumuntu olobandlululo ongafuni ukulalela abanye abantu, and into nje engamxhaka ebunzimeni. Angazihlukanisa lo Netanyahu lento ze-Israel, I think angaba ngcono. Masikhangela udaba lwakhe lokuguga lolu, I think for the most part, uprove abantu abaningi wrong nge-State of the Union address yakhe. Lapho akhombisa khona ukuthi hayi, zilokhu ezihlangene, we still sharp, uyakwazi okwenzakalayo, and why very strong ngokuthi abantu baqaphele ukuprotekta idemokrasi, ngoba umuntu ofana loTrump ufuna ukudestroya idemokrasi.
Yeah, uTrump
besengikhangela-ke kuTrump. UTrump inhlipho zakhe azipheli, ngoba khona manje ubhekane lamakhesi lamacala afika 90 or so, and esibone khona manje recently unikezwe i-bond engathi i-bail almost half a billion dollars, about $490 million asesihlule ukuyibhadala ngoba ake akukho banki akukho insurance company ifuna ukumsiza ngaleyo mali ngoba kungumuntu ongathembakaliyo. I think kona lokhu kuzomdimaza kakhulu ngoba abantu bazoqala ukubona ukuthi uTrump akathembakali.
Kodwa abantu bale ndaba yini lokho okunye ukuthi wathothozela uDlakela into ezinjalo?
Abaningi bale ndaba lakho kakhulu, imajority ngingathi ile ndaba lakho kakhulu, abantu abangela ndaba lakho yibo laba abasekeli bakhe esibone bemsupporta kuma-primary bekhetha yena ukuthi kube ngumeli wabo kukhetho oluzayo lolu ngo-November.
Ye, kodwa singathi zindala zombili okwamanje.
Okwamanje angeke uTrump akaza wini i-popular vote, into abantu kumele bayinanzelele. UTrump indlela akhona ngayo even ngo-2016 ukuthi awini yilokhu abathi i-electoral college okunikeza ama-state wonke ama-powers ama-delegates akhethayo. Otherwise ma ukuthi kuya ngokuthi ama-Americans in total i-majority usala khatshana uTrump udlula uBiden.
Lapha lizwe umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza inyanga yokuqakathekisa okwenziwa ngabesifazana e-Women's Month, amantombazana labomama abasakhulayo bathi lanxaso kukhona ukuthe kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthuthukiseni impilo zabo, uhambo lusaselude ukuze impilo zabesifazana zibe ngcono. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa kukhulunywa ngenhlupho ezibhekane labesifazane, akukhulunywa kakhulu ngalezo ezibhekane labomama abasakhulayo ezehlukile kulabomama asasebadala. Omunye walaba ababona ngezinhlelo kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, Nkosikazi Lydia Banda, uthi kuningi okuvimba omama abasakhulayo lamankazana ukuthi benelise ukuthuthuka.
Lokho kusenziwa ukuthi lokho sibona ama-effects awe-gender-based violence. Siphinde sibone futhi le nani labantu abangomama abakwazi ukufinyelela ezemfundo kumbe kwezempilakahle. Khona nje singakhuluma ngokuthi inumber yabantu abangomama abatholakala kuma leadership positions, whether ku business, whether ku corporate world kumbe kwezepolitiki, lokheli saselincane.
UNolwazi Ncube, omunye osakhulayo owaziwa ngokuthi nguLetty the Poet, uthi isimo somnotho welizwe singaqhubeka silokhu sisiba sibi ngale indlela iningi labo lizabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni.
Mabe vele beqeda abakwenzayo elizweni, mhlawumbe songaba yisikolo, baphuma abahlale elizweni kakhulu eZimbabwe, baphuma bedinga ama-greener pastures. Ngoba-ke abatholi usizo, abatholi lokho abakufunayo elizweni labo. Okwenza ukuthi nxa befika kwamanye amazwe ezikhathini eziningi, bafika baphathwe kabi, sengani bayizigqili zalelo lizwe.
Kodwa untombazana wasemzini omdala owemakhokhoba koBulawayo, uBeauty Ngwenya, uthi nxa kuqathaniswa impilo zabomama bayizolo lalabo abanamuhla, kuningi okuncomekayo osokwenziwe nguhulumende ekuphakamiseni abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Kudala amathuba okuya emsebenzini ayenciphile kubomama lamankazana, kodwa kulezi nsuku sokungcono. Kuyafana lethuba lokufunda, yebo lanamhla kukhanya ingathi imfundo yabafana iqakathekiswa ukwedlula yamankazana, kodwa singakhangela emuva sokungcono. Kwezombangazwe kukhona okuningi okungenziwa, kodwa bayancintisa labo ontanga besifazane njalo bayanqoba. Kudala kwakungekho lula kangaka.
Kule mithetho efana le-National Gender Policy ukuthi eyokukhweza iminyaka evumela ukuthi umntwana oyinkazana ashade loba ukwenda kanye lokuya emacansini eyabekwa nguhulumende njengendlela yokuqakathekisa impilo zamankazana labomama. Kwezombusazwe, uhulumende wabeka umthetho owayenelisisa abesifazane ukuthi bethole izihlalo edale lephalamende lakumakhansili bencintisana bebodwa njengendlela yokwengeza inani labomama abangena kwezombusazwe. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zabomama, uNkosikazi Monica Mtshwangwa, uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancomekayo nxa kukhangelwa amanyathelo athathwayo ukuthuthukisa impilo zabomama.
Women around the world, shattered glass ceilings, broken barriers. kuyajabulisa ukuthi emhlabeni wonke jikelele omama bakubeka sobala ukuthi labo bayenelisa ukuphatha imisebenzi yonke nje eyenziwa ngabobaba. Nxa sikhangela kwelakithi, sikhuluma nje umtshutshisi omkhulu kahulumende ngumama kanye legqwetha elikhulu likahulumende ngumama.
Ingcwethi ecubungula indaba zabomama engumqondisi wenhlanganiso eGugu Lethu Foundation, uGugu Dlodlo, uthi inyanga kaMbimbitho itholisa ithuba lokulungisa konke okuhlupha abasakhulayo besifazane.
We continue to encounter barriers that prevent us from reaching our full potential, from limited access to education, employment opportunity, to underrepresentation in leadership roles. So this Women's Month, kufanele siprioritize ama initiatives a promote gender equality, to invest also in education.
Ngezinye izikhathi ukuswela amathuba kwamankazana labomama sokwenza ukuthi bengenane lobungezwa obubalisa ubusela, ukuthengisa imizimba kanye lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7.
Salubonani kuStudio 7. Ngiyalibingelela lonke basakaza bakuStudio 7. Ngilibingelela ngasemaphisa ekhezi. Ngilesicelo lapho kubana nami odiyo yami ngadluliswa. Bakithi sihlutshwa indlala ekhezi, indlala kulalutho, lezulu alinanga. Siswele ukudla bakithi, siyakhala kubana uhulumende athi zwele nje, asidingele amadona zosinikeza ukudla. Sicela ukudla, lezifuyo zethu azilakudla, sezifile. Sicela usizo bakithi Studio 7, sisidlulisele umlayezo ukuze lo hulumende awuzwe, athole ukusincedisa ezimpilweni zethu.
Studio 7, ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba ngumthunzi ngisegoli. Yazi ngilusizi ngeZANU-PF, nkosi yami, ukuthi kathi sonani thina siza ngeZimbabwe, njalo iZANU ayibi namahloni ngani kunto ezenza kumphakathi nezulu eZimbabwe. UJoseph Chuma labo kabathule basifakele umsindo, ngoba kwayena uJoseph Chuma wamlandela impilo yakhe iqangukile, hhayi ukuthi ngoba ungcono. Khonokho ukuyithuthula zokuthola, hhayi kukumenza ukuthi abe khulumela iZANU into engekho nje ibona nje naye. IZimbabwe ibolile, sizile amahloni emazweni ukuzibiza ngabantu beZimbabwe, siyabulawa senzani. Izanyanyanyisa kahle kahle, sesitshile ngayo sazi ukuthi kuyabhuda ngani. Kodwa-ke ngoba iyalela esikhundleni ngenkani, usigumba lo osetshenziswayo ngabomnankagwe, hayi bakithi sesikhathele thina, sazi senze njani.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bakithi basethembele ukuthi ZANU-PF ne-government yakhe kamnankagwe ukuthi bazokwenza iplani ngabantu abafa indlala kangaka lezifuyo zabo, kuyophela konke. Ngoba ngabe kuthiwa umnankagwe ngupresident wabantu, bengamelanga ukuqale qile ukhetho, ngoba yena uyakwazi ukuthi ala maplani ukuthi uma kufika inkinga efana naleyo yesomiso nendlala uzoyenzani. Njengamanje ama-NGO amaningi khona lapha ezobisa usizo la ekhaya waxotshile yena ethi babandakana nama-TPC. So-ke bese ngicela ukubuza abantu beZANU bonabo-ke labo abasebelamba behlupheke ukuthi bathi bazokuthola kuphi lokho ngegovernment yabo yeZANU-PF.
Isibingeleli inkundla, izitshona njani basakazi? Mina ngilombuzo enginawo, kwenziwa yini ukuthi amazwe awe-Afrika mayesehluleka ahlala ekhomba amazwe entshonalanga, kodwa ma kuqeda lapho babhenka khona ngale, abantu ababo bafunda khona ngale, bayelatshwa khona ngale, kodwa ma befika ngapha kwabanye abantu abamazwe abo, bathi ukwehluleka kwabo kwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ngumbuzo engiwuthiya wonke umuntu ukuthi ngampela kuliqinisa lokho. Angiboni mina, ngiboni ngathi nje bavala ukwehluleka kwabo bebe behlala besola abanye abantu, abake beqale labo bezibhekisise ngempela ukuthi kambe abakwenzayo kuqondile yini, imibuso yabo iqondile yini.
Labo ngabanye babalaleli veStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje, kuhlelo The Connection, lapho esixoxa labatsha ngodubo lokukhuphuka kwamanani amacala agoqela odlame elizweni. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.